Kunyange hazvo zvinhu zvisina kumira zvakanaka munyaya dzeupfumi, chirongwa cheHaifa chamusa zvakare guta reHarare, apo vanofarira zvemutambo vari kuvaraidzwa. Mumwe wevanga vari kuHaifa vaSamson Humba vati kunyange hazvo mairi kunetsa munyika, Haifa inovapa mukana wokumbokanganwa nhamo dzavo.
Kuuya kuno kuHaifa chero zvinhu zvakaoma, munhu unongosungirirawo kuti tidiki taunato tiuyewo umbozotandarawo, umbowana nguva yokukanganwa. Zvinhu zviri kunetsa zvemupenyu zvakawanda, ukangogara pfungwa dzako dzakangoti tekiteki kadzikatsika nenhamo, unotoona kuti unopedzera wakutorwara. Saukauyawo kunoku zvinombokupawo mukana wokuti umbofema mweya uri nani, umbotandarawo. Nouya kauchimbotandarawo uchikanganwawo nhamo dzaunenge uinadzo, kushayikwa kwemari nezvinhu zvakawanda zviri kuitika mazuva ano, zvinenge zvichida kuti ugare wakadi pfungwa dzako dzakatarisana nazvo. Saukauyawo kunoku unombokanganwa nenhamwedzo.
Vamwewo vati Haifa inovapawo mukana wemabasa ayo ari kunetsa munyika. VaNaison Kim, avo vari kuita basa rekubatsira kushambidza nzvimbo iri kuitirwa Haifa, vanoti kudzoka kwemutambo uyu gore rino kwavaisa mumafaro, sezvo vari kubatsirikana sevanhu vasina mabasa.
Haifa tinongoitawo mapatemu atinongoitawo kazhinji makuru ega ega. Tinenguva tichipedza nayo Haifa yachinei. Zvekutibatsirawo vamwe mabasa atitorina, but tinombodezwawo timbobata bara tomboonawo kubatsirikanawo.
Izvi zvatsigirwa nemumwe mukomana wechidiki, Tendai Chaparadza, anoti kubva apedza zvidzidzo zvake muna 2011 haasati amboshanda. Chaparadza akaona basa rekuchengetedza zviri kuitika kuHaifa.
First chokutanga ndawanawo employment tiwanawo 1 or 2 pekunhu ungaonapo masenzi. Then zvimwe zvacho unongochikwanisa kuonozvevezwa maartist achiita zvaunoita zvakawanda. It's not all about kuti you'll be singing, but you'll be learning new stuff which one was in your hands like a wanda. So next one, I'm going in my uncle Abu. So from there, you know, once I go on, I'll get a shungu, if once I get a machine, which is hands on my uncle.
Hi, sir, I'm going to go to the hospital. I'm going to go Stanley Mutanga, avo vanoedza matombo vanoti kushayikwa kwemutambo weHaifa gore rapera kwakavadzorerawo shure sezvo vachiwana bhizimusi pamutambo yakadai.
Zvinhu zvakatibata bata because iye ndo kwatinowana macontacts nemaorders nemanew customers, but ikasaitwa manje zvinge vanenge vatiomesera.
Chirongwa cheHaifa chakatanga nechipiri uye chinopera musi wesvondo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.